Vachipa mutongo wavo nhasi mutongi wedare muchinoi vachapiwa banda vanoti vamashevedzanwa nevamwe vavo vanoti vadzizaya mwarukira vafelix gonesi vanjabulo ndlovu vagreta nyarukokora vasimbarati tafumanei vakudzanai samuel vamelus ndlovu pamwe navablessing nyango avo vanga vakatarisana nemhosva mbiri yekurova mupurisa nemusoja uye yekuramba kusungwa vabatwa nemhosva mbiri idzi vabva vatongerwa kugara mujeri kwemakore mana asi mutongi azobvisa mwedzi mitanhatu pamhosva imwe neimwe zvichireva kuti vachanopika makore matatu chete musoja nemupurisa vekurohwa ava vanonzi vainge vaenda kunosunga vanhu vanotengesa mari pamukoto panzvimbo inozivikanwa nekuti 24 hour. Zvinonzi hurumende yainge yaparura urongwa hwekushandisa mauto ekudivi revasori kana kuti military intelligence nemapurisa kusunga vanhu vaitengesa mari pamukoto ava asi gweta revamwe vasungwa ava vatungamirai chamutsa vanoti vachakwikwidza mutongo uyu kudare repamusoro
hapana zvatikaita nemutongo asi zvatinoita isu magweta tinoshanda nokutumwa klaindi yedu yatiudza kuti tipfuure mberi tiende kudare rehigh court tinoita apiu yatinonzi apiu pachirungu against both the conviction nesentence yacho tofuranda tekuti hatinogutsikana nemutongo ndozvatovanekaende izvo saka chaa tiupfuura mberi tirogadzira mukubasa ekurudini tiende kudare repamusoro
sezvo vamashevedzanwa vakabatwa nemhosva uye vari kanzura vachamutsa vanoti izvi zvave kureva kuti munzvimbo yavo mave kutofanirwa kuitwa sarudzo dzeby election
then izezobasi marunzi avo adira haufani kwaunekrimu now it ahead the second then
mutemo wesarudzo unoti kana kanzura akatongerwa mwedzi inodarika mitatu anobva amira kumirira wadzi poitwa sarudzo dzemabai election asi mukuru wezimbabwe electoral commission kana kuti zec vaaustin ndlovu mudunhu remashonal and west vanoti hapana zvavanoita pari zvino kunze kwekunge vaziviswa nemukuru wekanzuru
uyu atove aneimwe code of conduct yakumubata manje designed that ibika muzevakanzi totonyorerwa kuno kuti muyafo idecreating kazvakaiaaaaa kuna tc
nyengo yemdc inotungamirirwa navanelson chamisa ichigara muward 11 vatendai musonza vati vanotambira mutongo uyu uye unoratidza kuti zanup f inoda zvezvibhakera
zvamuridza izvo pachena kuti vari violet havasi mdc alliance ndevezanup f nekuti mutongo wapo hoyo une chekuita nekurova masecurity officers nehurumende vachikumushure mekuita basa ravo
asi vezanup f vanoti vemdc vanotambira mitongo yematare kana isiri kuvasungirira chete ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunurai jena.